Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 4/2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wokokwa kuCongress yesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vamwe muPollard vanoti havasi kufara nekubuditswa mugwaro rehurumende kweurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi vanoti hurumende ndiyo yakapiwa chimuti chekutungamirira nevanhu musarudzo. Vamwe muAfrica vochikira kubatwa mumambure ekunetsana kweAmerica neIran. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMovement for Democratic Change vaNelson Chamisa nasi vanga vari munyarikani pagungano reCongress rerimwe sangano revarairidzi rePTUZ. Gungano iri riri kuitirwa paBelvedere Teachers College muHarare. VaChamisa vati vane muono wekuti Zimbabwe ive nyika ine dzidzo yakasimba, kwete kuti ive nyika ine vanhu vanoenda kunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika iyo ichisara ichitambura. Vatiwo zvakakosha kuti dzidzo iwaniswe mari, asi vakati izvi zvinokanganiswa neuori wakatekeshera munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara havo vachiti hurumende yavo iri kurwisa uori. Tabata vaChamisa tikavabvunza kuti sei vaona zvakakosha kuenda kumusangano uyu.
Chokutanga, hadzidzisi vakakosha zvikuru, dzidzo dzakakosha munyika. Munoziziva kuti hwaro hwenyika mukuvaka nyika, mukusumudza nyika, mukuvandudza nyika, mudzidzisi ari panhongonyayapo ndiye hwaro, ndiye mwongo. Mukatarisawo kana pari pakuvandudzwa kweupfumi hwenyika, dzidzo ndoo dzinosumudza, ndoo dzinosumudzira. Saka tichiona sokuti kukosha kwaticha, kukosha kwomudzidzisi, kukosha kweeducation, kwedzidzo, ndoo kwatikwezva kuti takokwa. Tanzwa kuti mapato anga akakokwa ese ese, asi isu tazviona zvakakodzera kuti takokwa tisvike. Ndatoti regai ndiende ini. Ndafara zvikuru kuti pandasvika tatambirwa nemufaro wandikatyamadza, nokuti wanga uri mutsindo wendizi. Ngoma yakundumuka zvikuru, vanhu vachipururudza nemufaro.
Mataura imi pagungano iri kuti pane matambudziko makukutu ari kusangana nevarairidzi, zvichikonzerwa nekuti nyika inenge isiri kutungamirwa zvakanaka nezvimwe zvamataura. Zvii zvingaitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Mateya enyika nemabhanga kana miganhu yeutungamiriri inogona kugadziriswa chete tadzokera kuizvo revanhu, kuzvido zvevanhu, tadzokera kune matauriro akaita vanhu. Vanhu vakavhota munyika ino yeZimbabwe muna 2018 vakataura zvavanoda, zvavanoda zvikambunyikidzwa, vakabirwa, vakakanganiswa, koti ikabudisawo izvo zvimwe zvakanga zvisiri zvakanga zvavhoterwa navanhu. Saka vanhu vanoda kuti pagadziriswe uri kwokutanga. Ini ndikataura nhasi kuvadzidzisi kuvarairidzi kuti aiwa, kuti nyika ende mberi panotoda kuti pagadziriswe iko kugadziriswa ikoko kuti 2018 tichakamboitika pasarudzo. Asi kana tapedza izvozvo tochiti kuenda mberi, kuti nyika ende mberi, ndedzipi kodzero dzinoda kuremekedzwa, shanduko inofanira kutsvetwa, mareforms anofanira kuitwa munyika, ndekupi kupindurwa kana kuti zvatofanira kusiyana nazvo pamaitiro zvinofanira kuti nyika iende mberi zvakanaka pakuvandudza upfumi hwedu, pakuvandudza matungamiri hwedu, pakuvandudza magariro edu.
Sebato reMDC, zvii zvamunovimbisa vadzidzisi nevanhu munyaya dzedzidzo kuti kuri kuti mapuwa mukana wekutungamira uyu munokwanisa kuita kuti Zimbabwe idzokere payanga iri kare?
Mashoko makuru ndechekutanga, tiri kudzorera udzamu nechiremerera utungamiriri hwematicha. Ndochinhu chokutanga kuti ticha anzi munhu, ticha iye profesheni inechiremerera. Kuna maGermany uko profesheni ine simba yakadzama zvikuru yaticha. Ticha ndiye anobudisa zvose, pakuna ticha hapana gwara. Ichipiri, kuda kuticha apuwe mari nemari ine udzamu, tengo chaiyo chaiyo yatinoti hard currency USA yaripinde muhomo wematicha, akwanise kutengawo mota, akwanise kuvaka dzimba, akwanise kuvaka misha, akwanise kuendesa vana kuchikoro.
Orai, taurai ipapo kuti tanzwawo kuti mataura nezvekuti muri kuda zuva rekuremekedza varayiridzi zvinenge zvichifamba sei?
Hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira, tiri kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi ratinoti National Teachers Day or National Education Day, tichiremekedza basa guru rematicha.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari panhare muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanotivo vakakokawo hurumende kukongres yavo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Asi hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMangwana kuti sei vasina kuenda sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watatumira paWhatsApp yavo. Asi pavakambotaura neStudio 7 vakati vanga vari pazororo. Tabvunza Dr. Joe nezvemusangano wavo.
Kukongresi kuri kufamba zvakanaka. Takakoka vanhu vanobva kuma 10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muZimbabwe. Asi shoko rina varayiridzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa. Saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa tomboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa, nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zvaudhura, iyo yavo ichiramba iri shoma, iri ku800. Uyezve varayiridzi havasi kuda kukwidzirwa mari, vari kungoti vanoda mari yavo yavaitambira 2018 ichi kumayusa 450 US to 550 US.
Taona vachamisa vari kumusangano wenyu uyu, makokawo here vamwe vatungamiri vemamapato?
Hongu takakoka zvikuru semapolitical parties maviri makuru, ZANU PF neMDC. Tikatova reminder zvekare kuZANU PF tichii reminder na vaMangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tifunga kuti vachaudza vakuru vavo. Asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya, kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya. Vachamisa vauyawo, tafara kuti vauya. Asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyanewo. Trade unionism iishu yekuti tinolobha for an improvement yemacondition of service kune avo vanenge vachitonga, uyezve tifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarayiri.
Saka pakongresi apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here wePTUZ, zvinofamba sei?
Hongu, panosarudzwa utungamiri hutsva. Vanhu vakadamwa kuti vaise manominations, saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope. Vokondesa all the positions vanasati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei.
Zvinoitwa riini izvi?
Zvinoita nhasi.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare muHarare. Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari muPoland padanho rakatorwa nehurumende rekuburitsa mugwaro raro reGovernment Gazette urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo. Kunyange hazvo muzvinafundo Love Mo Maduku vakamboudza Studio 7 kuti kuburikidza nePoland vaizokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti hurumende yavo imbomira kuvandudza chikamu chekuti mutungamiri wenyika abve asarudzwa pamwe chete nevateedzeri vake vaviri kutanga muna 2023. Izvi zvinenge zvisina kubudirira. Hurumende inoti iri kuda irikuda zviripo iko zvino zvekuti mutungamiri wenyika kana asarudzwa ndiye anozosarudzawo vateedzeri vake vaviri sarudzo dzapera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamadhuku.
Zvakaita zvavari kuita uye vari kukanganisa nekuti bumbiro remutemo mutemo wenyika yese unofanira kubva kuvanhu uye haufaniri kuita bumbiro rinongobva kune political party iri kutonga kana kuti kune hurumende inenge iripo. Saka zviri kuitwa izvi zvekuti taona kuti nezuro vakagazeta constitutional amendment. Yep. Isu takatomutaura tiri kupollard patine zano PF nemamwe mapato kuti ngavangomira zvekuendesa maamendments econstitution kusvikawo mamwe mapato vari kuna mupollard vataurawo zvavanofunga nemamwewo maareas atoda kuti achinjwe asiri aya chete ari kufungwa nezano PF. Vari kuti ugune rwekuseri president unenge achiti ndo ndiri kushanda nepollard zvakanaka uku kugovernment vachingori nepfungwa yayo kuti zvavanofunga chete ndo zvinofanira kuenderera mberi. Saka tirikushora sterect tisaramba tichizvipikisa izvozvo.
Saka nekudaro vamadhuku, mukati Pollard chine basa rairi kuita here? Nekuti patakambotaura nemi manga muchiti imimi muchataura navo vamunangagwa vacho muchivapa pfungwa dzenyu muchiti vambomira kuvandudza bumbiro remutemo nechimbi chimbi, asi ndo zvimwe chete zvavaita.
Pollard inoramba ine basa rakakura. Munhu anopa mazano haangodzidzashanda nekuti mazano ake ese ari kutevedza. Munhu anopa mazano anoramba achipa mazano anozosvika paya pekuti kuti kana mazano ese ari kungopa asiri kuteererwa ndopaangazoti hapana zvandiri kubatsira. Akaongati ukapa zano rimwe harina kuteererwa mangwana wotoramwa woti aiwa ndokusei wakaita bato redu nemamwe mapato ari mupollard. Nyika ineyi yakakura yezimbabwe hurumende yabva kure ichiita zveudzvinyiriri isina kujaira kupuwa mazano nevamwe vanhu. Saka hazvitishamisi kuti zano PF pakutanga-tanga patadai patavapa mazano vanomaramba. Ichazosvika nguva yavanenge vaakuteerera mazano. Chatoda nechekuti vanhu vaone zvatiri kutaura kuti Pollard vakanyatsotaura haisati yatopera nekuti izvizvi pamutemo anyazuva 90 days rekuti zvaitwa mugazeti zvitaurwe nevanhu. Saka tinenge taakutaura futi manje tiri Pollard takangomira patakatamira kuti aiwa maenzi yakusimada.
Nhengo yePollard vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi.
Maonero angu handisi kunyatsonzwisisa kuti chavatadziswa nekugazeta chii nekuti vanhu vePollard maziviro angu mamwe mabato emuno muZimbabwe anobvumirwa zvakare kunyorera kuna Clark kuparticipata mapublic hearing vachitipa pfungwa dzavo. Saka hapana pavamborambidzwa kuti pfungwa dzavo dzisatorwe. Saka ndiri kushamisika kuti vari kuda kuti process iri mutemo isaitike nekuti ivo vava vachida kuti vange vachigarwa navo kudzi ndo zvataakuita varimo mupollard hongu. Asi pese patiri kuita mabhill hatisi kutanga taenda nawo kupollard kuti taite. Tikadaro zvaakuita as if Pollard yakabazi kehurumende. Ivo kana vane pfungwa dzavo vanodzitaura ikoko, kana vadzitaura dzinotorwa dzounzwa muhurukuro dzehurumende dzobva dzare polisi. Vati kuti isusu sehurumende tomhanya toenda kwavari kunobvunza kuti nhandi tiri kuda kuchinja mutemo uyu kuti tidai kana kuti tiri kuda kuita bhajeti zvakadai tauya kupollard. Tinenge tarasa mandeti yatakapiwa nevanhu yekutonga.
Asi hazvizoite here sekuti hurumende hairemekedze iyo Pollard?
Shamwari dzedu dzakakwikwidza tinodzida chose, asi vakapiwa mandate nevanhu. Tisu tine 2/3 muparlament nekumwe kutaura izwi reruzhinji riri kuzano PF muparamende iye zvino izwi reruzhinji rakavhotera zano PF. Izwi reruzhinji rikavhotera president. President ndobva vavamba cabinet yavo inova executive. Basa rayo nderekutonga nekutarisa kuti panoda kugadziruswa mutemo ndepapi. Saka ndati vePollard havangade kuzvifananidza nevane masimba akabva kuvanhu. Ivo tinoremekedza vashoma vakavavhotera, saka tichikurukura navo. Uyezve takasununguka kuti pavanenge vachifunga kuti vane mazano avanoda kuti nyika iende mberi titaure navo.
Gurukota runoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nyaya yekunetsana pakati peAmerica neIran mushure mekurayiwa kwaGeneral Qasem Soleimani nemauto yeAmerica yave kupa kuti vamwe mune dzimwe nyika muAfrica vatyire kuti vanogona kuzotsokodzerwa sehuswa pakurwisana kwenzou mbiri idzi. General Soleimani vaitungamira mauto Quds Force anoshanda neIslamic Revolutionary Guard Corps. General Soleimani ndivo vaitungamira zvido zveIran muhondo dziri muIraq, Syria, Lebanon uye kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti Soleimani akaurayiwa nekuti ainge achironga kurwisa America. Asi Iran iri kuyambira America kuti iri kuzodzosera zvakasimba. General Soleimani akaurayiwa muIraq umo aishanya nemusi wechishanu. MuAmerica hamuna kuwirirana nezvekuuraya kuurayiwa kwake, vamwe vachiti zvinhu zvakanaka asi vamwe vachiti kuda kutanga hondo isina maturo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMaxwell Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero angu ndeekuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kuyatingati World War Three ya zvichidawo. I think inyaya yavatrump yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika, vaida kuita chimwe chinhu chinorishamisirei, vachigadzirira kuitwa futi maelections kuparisita maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere, nokuti vanotungamira Iran vate vaya havasi kumira vatada kurivhenja kwakaita general wavo. Zvitenda hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wamamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana rwisana idzi. Africa pane chainge atyire here pane kunetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict, ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nekuti mukaona zviri kuitika muSomalia, atingati ndo epicenter yeinsurgence or yatoti violent extremism pachirungu, munoona kuti vanhu vari imomo kune matoxic actors anoita iyo Iran, anoita naSaudi Arabia neAmerica irimo imomo. Saka makakatana ari kuitwa kuIran neAmerica aya achavo nechekuita muAfrica, nekuti kwagara kune vanhu vano vatinoti materrorist groups kana maviolent extremist groups vanaiyo Shabab. Mukatarisa totiswa hili called Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yeMozambique, kuri kuputika-putika nenyaya iyoyo yekuti kune vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaiti yatoti violent extremism. Kwezve mukazotarisa even kwana North East Nigeria, ziriko munoona hand yana Iran, mozoona maamericans ari ikoko through masevera interventions even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi, Africa inosara yakamira zvakanaka.
VaMaxwell Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra2020 tine hurukuro naamai Lia naChipo. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemabhizimisi avari kuita munyika pari zvino, uye tichinzwawo kuti vangakurudzire kuti vamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimisi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika vangaite sei. Tine kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai naChipo. Mai naChipo, mukatitsananguriro kuti semudzimai makafunga sei kutanga bhizimisi renyu iri rekuita zvekutora mapikicha uyezve nezvekuita nezvemuchato?
Kutanga kwazvona ndainyanya kufamba ndichienda kunze kwenyika, amai vangu vaiuk kuluton. Saka pandaiita zende zangu ndisina vaona ndipo pandaiona zvimwe zvinhu zvisingaitwe kuno kuAfrica ndobva ndaedza kuti nditore maziwayo ndichaunza kuno ndakaona kuti zvakawanda zvaitwa kuno kuzvanga zviri ebit kumashure ndakabva ndaedza kuunza maconcept achona kunoku pandakatanga it was purely trial and error asi zvakazoratidza kuti ndozvakazoraramisa mhuri yangu nazvino ndichiri kurarama nazvo semafoto ndozvakatanga chemuchato zvakazozarwa mumashure mekunge ndatanga kampani yekutora mapictures
titsananguriwo nezvemakambani maviri aya munenge muchiita nezvei uyezve anonzi chii nechii
yekutanga ndiyo inonzi Time Photos yakatanga muna 2009 ndakatanga ndiri ndega ndichifamba ndichitora mapictures mudzimba ndichiita mafamily portraits ndichiedza kuudza vanhu kuti mufananidzo wakakosha zvese kuti kana nzi munhu akashaya zviyaziya panogonoshayikwa kana mufananidzo chaivo kunoekuisa paboka ndo zvinhu zvandakatanga nazvo and then zvakaratanga kungokura ukaitira munhu one waitira mumwe mumwe ari feya mumwe saka kukura kwazvo hakusi kuti ndaiita maadres pamaradio kana pai but zvanga zviri zvekuti vanhu vaudzana vaudzana and it was purely from kuti munhu audza mumwe mumwe audza mumwe mucorporate world ndakazopinda kunge ndaitira vamwe vanhu vanoshanda mumacorporate then vozoreferawo kumakambani kwavo rand racho richibva razokura ndokutanga kwakaita Timeless paSwanfield Gardens nekuti ndaitora mapictures mumaevents afanana semuchato nemaevents emakambani iwatinoti macorporate events ndaienda kumawedding venues akawanda nekunzvimbo dzinoitirwa maevents akawanda saka takanga tatenga nzvimbo yakati kurei kushawasha hill nemurume wangu ndobva takabva tazofunga kuti dai ndaita ewedding venue panzvimbo yatanga tatenga
zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe muchiita mabasa amuri kuita aya ukuwo muchibatanidza kuchengeta mhuri
zvinhu zvakaoma kubatanidza zvese nekuti mabasa angu haasi mabasa ekuti unotanga basa na8 uchipedza na5 dzimwe dzenguva unogona kuti wabuda mumba masensei na6 uri kunotora mapicha kana kufunction unotanga na 7 yapera kunonzi kwaita imwe iri kutanga na7 futi wakusvika kumba pakati pousiku but iko zvino ndakakwanisa kugadzirisa mukambani kuti muve nevanhu vanoita mabasa achona vachibatsira pane kuti ndipe zvinhu ndiri ndega
vanenge vachida kushandisa mawedding venue enyu kana kutorwa mapicture vanokubata ipapi
ndine mobile number inoti +263 782 727 071 tine mawebsite edu mairi Timeless Photos inoti www.timelessphotography.co.zw yeSwanpik inoti www.swanpikgardens.co.zw
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Leah naChipo vekambani yeTimeless Photography neSwan Creek Gardens iri muHarare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupisa kuri kuita kunze zvatiri kunzwa kuti zviri kubata kwete Zimbabwe chete asi dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica kana kuti Southern Africa. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezvemamiriro ekunze zvinogona kukonzera kuti nyika inge ichitarisana nedraught. Muhurukuro yedu tabata nyanzvi mune zvemamiriro ekunze vachishanda vakazvimirira vaBarnabas Mawire tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vamawire.
Makadini vakandemire.
Aiwa ndiri mupenyu zvikuru. Aiwa tinoimba vateereri vapenyu asi dambudziko ravainaro kuchema kwavari kuita hanzi kwapisa kunze. Mungatitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei nenyaya yekupisa kwatiri kunzwa uku?
Pada ndiko kushandukwa kwekunze kunorehwa kwekwe kunonzi climate change. Asi zvinhu zvakatiomei zvikuru nekuda kwekuti tanga tiri kutarisira pane zvino kuti kubva mumwedzi waOctober, November, December tingadai takawanawo mvura yakanaya zvaigona kunge zvakabatsirawo kuti kupisa kunge kusiri sezvakuri pari zvino semazivira atinonzi. Asi kusanaya kuri kuita mvura pada ndokumwe kuri kuita kuti kupisa uku kubva kwaenda pachidanho chepamusoro. Asi zvese zvine ukama nekushanduka kuri kuita mwaka uye mamiriro ekunze. Tiri kunyanyonetsa ndechekuti pari zvino mvura chaiyo kana yekunwa iri kunetsa kungave kumamisha kana kuti mumadhorobha nekuda kwekuti mvura inowanzowanikwa muhova, inowanzikwa mumadhamu iri kuenda ichipwa. Uyezve kana matsime chaiwo nezvibhorani munzvimbo dzakawanda hazvisisina mvura. Izvi zvinoonekwa nekuti kana ukafamba ukatarisa mungave mumadhorobha kana iko kumaruva chaiko, tinoziva isusu kuti vanhu vakawanda vanowanzoti kana kwapisa kusina kunaya zvaizvozvo vanowanzorarama nemapindu. Asi kana mukatarisa muriwo chaiwo unenge uchitonetsa kuwana. Kana uriko wacho mushoma mukatarisa purize yacho unenge uchitodhura nekuda kwekuti dhimandi inenge iri very high uye vanhu vashoma vachiri kukwanisa kunyatsorima nekuda kwekushaika kwemvura ikoko. Saka zvechokwadi upenyu hwaomera vanhu, hatidi kuti tisawande ipapo.
Pangaita tarisiro here vamawire yekuti mugore rinora 2020 zvinhu zvinogona kuti shandukei munyaya dzemamiriro ekunze, kana kuti vanhu vanototarisira kuti zvinogona kutooma shanduko inenge iri yekutoti zvatoita wese?
Pari zvino takatarisa kuvarimi hedu katariro kachiripo kadiki nekuda kwekuti takatarisa manayiro emvura yedu yemuno muZimbabwe. Tingangoti kwasara mwedzi mitatu iwo wandira unoyu kusvika muna March inogona kunaya mvura. Asi chinonyanyonetsa ndechekuti chidimbu chepakati nepakati chemwaka chakatopera kudhara nekuda kwekuti mvura dai yakatanga kunaya muna Oktobha. Tinoziva isusu kuti rain season yedu inowanzotanga kubva muna Oktobha, November, December zobva yati January, February, March mvura yozoenda kutanga ichipera. Saka iko zvinoizvi tiri kuti tariro iripo pamwedzi mitatu iyo kusvika muna March. Asiwo tikatarisa nekuda kwekuti mwaka wafamba zvinoita kuti mbesa dzakawanda dzisasvike. Asi tariro iri kuvanhu pari zvino iri kuti kana kune vaya vaya vanokwanisa kurima mbesa zvinoita kuti hadzichada nguva yakareba kuti dzikwanise kusvika, aya anonzi mashort season varieties pachirungu, ndo tariro yatingangoti yasara. Uyezve ndokunge mvura yacho yazonaya. Asi ikasanaya ii upenyu huri kutooma nekuda kwekuti kana uchitofamba even kana musango chaiwo mazuva ano mufo chaiwo huri kutooma.
Tinonzwawo vanochera migodhi kana mabore vamawiri vari kutaura kuti water table kana kuti mvura yepasi hanzi aya kunetsa kubata yadzika zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo pamusoro paizvozvo?
Chiri kuitika ndechekuti zvine ukama izvi kunaya kwemvura uye nekuwanika kunoita mvura inowanika pasi iyeyi inenge ichizowanikwa mumigodhi kana kuti muzvibhorani nekuda kwekuti panonaya mvura paya paya mvura inoendawo yopinda pasi zvobatsira kuti goo remvura inowanika pasi ringe rakati kwirei. Asi pari zvino nekuda kwekuti mvura haisi kunaya vanhu vakawanda vane migodhi kana zvibhorani tiri kungotora mvura kasi hapana recharge. Asiwo chimwe chikuru ndechekuti wose vanhu tagara tinombozvisikirawo moto muziso tinowanzogara mumatoro ayaya anonzi mawetlands. Tiri kuenda tichisedza matoro kana kuti mawetlands zvimwe zvinotikanganisa. Uyewo kana kupera kwemasango futi kunokanganisa kufamba kwemvura ikoko kuti ipinde pasi kana kusanaya zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinogonawo kuti titarise toedza kugadzirisa sevanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru vamawire kuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa maite hanyu vakandii.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvemamiriro ekunze vaBarnabasi Mawire muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa nguva ndo yaita shanje vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu.
isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Uthapithapi watinawo nakuthapi uchi yeu tungamiri watinawo nehurongwa zvose zvakurwa.
Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe ebejongene.
Hayi, mbona ngani kuyekuyibuzenga ngesikhathi nasikhuma sakhala esiNdebele. Mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini umbuzo qaqileyo ukuthi khona na ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke, i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Fira Joe utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu munguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watine takuno parura izo muchapi-chapi watinawo nhapi-chapi uchi yeutungamiri watinawo nehurongwa ndo zvimwe zvichipakurwa.
Lawo ngamazwi kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbhida achiyane lenyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani kuyekuyikuzenga ngesikhathi nasikhuma sakhala esiNdebele. Mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini umbuzo qaqileyo ukuthi khona na ukudla kuyadura. Ngokunjalo ke umongameli kuthi njani, mbona bevika laphana uswele impendulo efaneleyo. siyazi ukuthi inyama ile ma proteins iyadingakala emizimbeni womuntu abantu angebebeve ama vegetables noma vegetarian noma vegetarian bonke and unye is cultural abantu besingonini bazwa ngokuthi noma kufuya inkomo badla inyama bakholisa imphimba kudla inyama so okunye vele nje ke so i-assault or insult to ma cultural values abanye abantu nxa ukukhuluma njalo ngenxa kadokotela so mina ngibona ngani nje bekulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ukuthi into ziyadura abantu kenda abantu abasebayabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi
manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela
nanzelela ukuthi mina abantu engena abavota ngayo engxenye yakusonkulumo ezazithi bavotele lo abamvotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhebathi ngama immediate things njengokuthi yayinanzela bavotele uphuma isipuni ngamathochi emakhaya baholiswa kantu azevotele esithi nelayiphathe nje iyanika amathochi lezipuni lerayisi ithukeji yerayisi so abantu mbona ngani ukuthi ukuvota vele kutshone kuvotelwa wani abantu abakwazi abakakuzi khona lokho so bavotela umuntu efika wabapha ulutho ngibona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho nxa ngikhangela mina ngendlela engibona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni
lo ke ngumnumzana Michael Mdladlandi weni ingcwethi yecubungulayo zombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele iWorld War yesithathu. Elemelika lathumela indizamchina ezingelabachayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kankholwa kulisehlakalo esinjengaleso. Singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba hayi kangiboni ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini yeye khona kungenzakala kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe nezizwe kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba hayi bathi akukusefikathani
kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngomongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment ubona njani wena khona
hayi uTrump yindoda efuna ukucatha ngomuntu nxa silandela lokwesikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengobusitsho leqala leli ukuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangelani lo muntu befuna ulibulala ubephehla impi lani lani hhayi mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yiloko esilungu threat ube sethusela impilo zabantu bemelika abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya babe sebekhangela khonaku okwenzakala le e-Asia bona ngathi isibile lokho lakho angaba lakho kangithi ukuthi ngakukungela indlela ezinye kumbuthi ulungile mbekalo ngawo ngibulala uGeneral Law kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanko umhlaba wonke namsisikhuluma ngaleyo ndawo kaba sakhulumi ngamacala la aweteswa inkundla yeparlamente yemelika ye kwenzakala ukuthi ufungulalisa abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya egumini.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zombusazo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuke.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezidlanelwe kunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. UMnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kogoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe ngxenye lizakula manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asilalutho, siyakukhalela khonokho ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla, sinikwe lathi ukudla okungani kuyasinza imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bavaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi lalobo mnyaka odlulileyo bumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe layo uhulumende yangenela sithola amabili khona ukusithi sithenga okuncane silakho.
Ukhansila weNyandeni uMnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili benifisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise ukufisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisela amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti esinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi silemfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senza ama-irrigation.
UMnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kona basizakale njalo uthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube le nguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke nayo indoda lwazama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule nenhliziyo yakhe ibe nhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanake ngidale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emandebeleni osekuthi iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakwisimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Okwamanje sengithedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sikulivuhle impilo kwabesifazana ibilukhuni kakhulu imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ikhuluma iqiniso. Bekudonswa ngefarisi ngesitho. Kwenzakalani ngemva kokufa kukaDangirayi? Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathe isikhundla. Bagcina bona amadoda wode mangalelana ngebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje. Kungavele kube lolutho ye uThokozani, kungaba lolutho ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhuza inhlanganiso eyabunjwayo
ipolad,
ibizwe lakhe yilo eliphumayo, kodwa isiye yedwa wajona leyo polad. Njalo kayisiye yedwa okhomunikhetha nabantu bezana, ngoba kunje khonapha yena uChamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza uMgabe. UMgabe kakula muntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo. Yena uThangirayi ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa uMnangagwa, wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium. Akula muntu wakhe wathi kurungu. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuPollard maye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbungu yangona ngayipheli. WhatsApp group kona iNguThokozani kokuphela, nguThokozani kokuphela. Base besithi bona kupolitics akuna permanent friend, akuna permanent enemy. Kati yena nguyona ama permanent friends lama permanent enemies kupolitics amadoda enganawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo social media labanye bechothozwa abakupolat. Kodwa lina libona ingani inhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabo mama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe?
Hayi, abachothozwa kufanana lokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitsho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho isibhala nge-red pen ukuthi kuyabe kudenge. Into yonke kodwa iyazanywa kubonakala ukuthi behlule. Angithi laye khathesi umunye uMgabe sasikhalela ukuthi kati yena uyalelana ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena uMnangagwa sevumile khona lokho. Sokuvuvi njalo abantu badingani kuMnangagwa bayathengisa njengoba ngisitho uMnangagwa lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana, abafazi kabavunyelwe. Yini Pollard ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba khathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye athenda kabili kathathu nami ngizibonele ngizizwele ukuthi sinxa sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule ngathi siyibonile ukuthi yehlule. Otherwise engxenye kuzaba ngcono. Labo abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso kuyebenzini special njengabomama. Ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agensi ezitolo. Nxa uyifithe ezitolo iyabe kubizela enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ijoge lakhona elitelwe ngumuntu ongumama, hhayi ngiyakutshela lizima, ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana. Hhayi, amagesi kangikhulumi ntombi. Imbizi yaqhwatha ekuseni uvuke kule busuku ukuthi uphekele abantwana baye esikolo. Amagesi sehambile, akula magesi. Amagesi abuya ngo-12 lilele. Kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke, uphekele abantwana ngo-12 ebusuku. Inkuni yathi yatheuyakuya enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa, babotshwa ngokuthiwa ye akula mvumo futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akula manzi, kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona leseli bangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho into egada phezu kamama. Ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile yeke ekutshelelayo ukuthi ulambi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu yena owazakala ngokuthi uGonyeti ungumgcini sihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngiseWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikiss.
Isandikuse belikiss isanono isanona ukuthanda umuntu wakho isanona baby ndiyakusa akakutsha shoot that hello.
Number 9 sileni ngoma ka DJ Fritz featuring Sis K ingoma ethi ziyalenda. Sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela kuyazenzela
yokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo
safasashiya basale kuyazenzela kithina abantu abasha kuyazenzela safasashiya basale kuyazenzela.
Number 6 sile ngoma ka Freak featuring Zex ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I Charge Office yini? Yiti kuse Charge Office yini? Akula problem, bemfuna ukubuza ukuthi ningaba le charge efone lomntu omncane yini? Kanti le Charge Office le charge yani? Oh, sorry, my sister. I'm sitting here charging my phone. Okay. Okay, fine. Charge. Charge office, Richard. Okay.
Ku number 5 silengoma
2019
eye Asaf ingoma ethi vibe is correct
kodwa uyazi ukuthi uthethe galala galala thina sketch sinyizi galala galala try nikoda sekuso bona pass abafana in the area I got my hands up when we come around from the city of kings and the queens and the thing that could bring me down look mommy you better love me now can't fight the glow, they just got to know the vibe is correct, the vibe is correct, the vibe is correct, the vibe is correct, the vibe is correct.
Number 4 kusezi ingoma ye HP Manyenga, ingoma ethi Sherry Omubi.
Sure, mfuna ujintshe lifestyle yami, konje ngothero qoka fani, ole blanka ye aki. Lifestyle yami tifuna ucherry omuvi ukuthi wonke amajida kawamfuni politist engathi amapriesta wakhuli omuvi ngathi ufake imascara ifukhanyele ebe ngathi ngumfana onomjopha ngathi yena ngomampara uhamba liphi singathi ushaye ihoke para ngathi baismayili uyabekhala ufuna ucherry ngathi fakele ibhati ucherry ngathi ugele ipoxcard Uchero wami yedwa uzona angathi ubegejwa ufuna mina uchiri ufani
ijembe mox ihlezi yona ku number 3 ngengoma ethi Ndelimana number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile uma ngomoya ngithola ngofana nawe
I've been searching all around the world where are you where are you
ukuphi wena sanga
number 1 asilengoma Kamsiz K ethi icherry yami ke ihlombe Msisi K
Girls do not exist Super thick, black beauty How can I resist? Sophisticated, educated, big girl She's a masterpiece Take a look at her Coolest girl I've ever met She's the best I've ever had Keisha Cole, ever said Always feel, never fake Wife be material She's the type to bring home Mama's gonna smile When I make the best intro Every chick's jealous She's the one that wanna be Every chick's jealous Jealous, jealous Every chick's jealous She's the one that wanna be Every chick's jealous Jealous,
jealous, yeah. Icherry yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje igama lami nguChris Gander sidibaneni njalo ngomvulo yeah